Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichipenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 26 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kubvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Reform Act ichiti chinotyora kodzero dzevana veZimbabwe dzakawanda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopa basa imwe hama yavo zvakare mudare remakurukota. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga maforo manyoro kunze kwenyika huwedzera kubva zvapera sarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. United Nations Human Rights Commission iri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvise chikamu 22A chemutemo wakawandudzwa kana kuti Criminal Law Reform Codification and Reform Amendment Act unozivikanwa nerimadunhurirwa rekuti Patriotic Bill. Zvipangamazano zvitatu zvekomisheni iyi zvakaongorora chikamu ichi uye zvinoti chinotyora zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rino panyaya yekuremekedza kodzero dzevanhu. Chikamu chechimakumi maviri nemaviri kana kuti 22A ichi chinotaura nezvekungangonzi kutengesa nyika yeZimbabwe nezvisharo zveZimbabwe kana zvikataura nevekunze. United Nations inoti zvirango zvinopiwa vanenge vabatwa nemhosva zvakaita sekutorerwa ugaro kana kuti citizenship kuvatongera rufu uye kuvarambidza kuvhota kutyora kodzero dzavo zvakanyanya sezvo mutemo wacho usina kujeka. Studio 7 yatumira mivhunzo kugurukota rinona nezvemitemo vaziyambi ziyambi asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
VaZulu icho kwadi chiri kutaurwa nenyanzvi United Nations Human Rights Council pamusoro pemutemo mutsva wedu uyu. Criminal Law Codification and Reform Amendment Act urwanyanya kuzivikanwa nevanhu kunzi Patriotic Law. Patriotism zvinhu zvatagara tichitaura pamutemo uye tigara tichitaura kuti zvinhu zvakaoma kuti vanhu vamanikidzwe kuda chinhu. Nyika yedu yeZimbabwe tinoida nekusagara tiri muZimbabwe vazhinji takabvarirwa imunomu vamwe vakawana citizenship nenzira dzakasiyana siyana. Asi nekuti nyika yatakazvarirwa inyova nyika yechizvarwa hapana kumwe kwatinogona kutizira kana kuenda vazhinji tinosaka tirimo muno nanhasi even vamwe vari kunze vanongoramba vari vana veZimbabwe.
Ko pakuzonzika vamwe vanenge voda kutotengesa nyika nekuishora
patinenge tichitaura pachirungu pane vanoti constructive criticism hakusi kuchora. Zviri kutaurwa maererano nemutemo uyu zvinhu zvatakagara tichitaura kuti mutemo uyu uchadzvinyirira kodzero dziripo dzatagara dzatinopiwa zvikuru nebumbiro redu remutemo.
Ndedzipi
anasangasana freedom of expression, freedom of assembly nemimbo mafreedom atagara atinopiwa nebumbiro redu remutemo. Asi sekutaurwa kuri kuitwa nana mazvikokota ava veUnited Nations Human Rights Council mutemo iwowu zvakare in addition mukutyora kodzero dzatinopiwa nebumbiro redu remutemo uri kutyora zvakare watinoti international human rights instruments.
Ndeyaya mungatsanangurei pabhova Mandinde
ayo anotarisa kuti kodzero dzinoinjoyiwa sei pasi rose.
Ko pazvirango zvinopiwa vanhu munopaonawo sei vaMandinde?
Ukaunzwa uchikora mutemo iwowo unogona kutongerwa rufu, unogona kutongerwa ugara mujeri kwenguva yakareba unogona zvakare kutongerwa kuti hauchabvumirwa mukuvhota kana kuvhoterwa saka mutemo uya watati uri unconstitutional pakuti uri kutora kodzero idzo vanhu vakatopiwa kudhara zvikuru nebumbiro remutemo tikatarisa panyaya yedeath penalty death penalty muzimbabwe pabumbiro redu remutemo unoti unokopiwa death penalty chete kana munhu anenge aponda munhu in what are called aggravating circumstances zviya zviya zvinenge zvakanyanya zvinenge zvisingaite tobuka takaona nyaya yemwana uya wekwamurehwa wokuurayiwa nabamukuru vake nemuchando wavo kuti murayirwo waakaitwa wokunzi unotoshayikwa kana dzimwe nhengo dzomuviri wakatoonekwa uri wakanga usingaite murayiro wakanga wakanyanyanyanya ndobva takaona death penalty ichiuyiswa vamwe nanhasi vanotoramba vaitochoichora asi kuti uzoona death penalty youyiswa kudzi munhu wachora nyika saka nokudaro unofanira kuti uurayiwe iichi chisionekwe
chii chimwe chiri kupa kuti vanhu vashore mutemo uyu vamandinde semaonero wenyu
chimwe chinotyirwa inyaya iyoyo yekuti mutemo uyu mutemo uchazoshandiswa zvikuru wakanangana neavo vamapato anopikisa hurumende maopposition political parties tinoziva kazhinji kacho kana kuine gakava kachina tataripana nesarudzo mutemo yakadai ndipobva inotsvagwa pobva unoshandiswa inenge yoshandisirwa ana nhingi vanozivikanwa kundiva bato rakati zvinhu zvakadaro
mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe human rights ngo forum wawilbert mandinde vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 mutungamiri wenyika vaemarsoni munangagwa nhasi vaita musangano wavo wekutanga nedare remakurukota ravakasarudza vamunangagwa vazivisawo kuti dr martin rushwaya vanova hama yavo ndovave munyori mukuru wedare remakurukota kana kuti chief cabinet secretary vatora basa rasiyiwa nadr mishek suvanda vave pamudyandigere varushwaya vagara havo vari muhurumende kubva nguva yaitungamirwa nyika namushakabvu varobert mugabe ongororo yakaitwa nesangano reInternational Organization for Migration Zimbabwe kana kuti IOM Zimbabwe inoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakatora danho rekubuda munyika zvachose zvichienda kuBotswana neSouth Africa wawedzera izvi zvinotevera sarudzo dzakaitwa munyika dziri kunzi nevakawanda hadzina kufamba zvakanaka zvopa kuti vamwe vashaye tariro shingirai madondo anotipa nyaya inotevera
mugwaro reIOM iri wandu wevanhu vakabuda munyika vakananga kuSouth Africa kunotsvaga mikana yekurarama kwenguva refu inosanganisira mabasa kana kuita zvemabhizinesi munyika iyi wakawedzera nezvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 37% uwandu hwevanhu vari kuenda kuBotswana avo vakapa zvikonzero zvekuti muzimbabwe hamuna mabasa nemikana wakawedzera nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% vanoshanda nesangano rinoona nezvemagariro evanhu rezimbabwe network for social justice kana kuti vim justice fatendai ruben bofana vaudza studio 7 kuti ongororo yaburitswa nesangano reIOM haiva kachamadzi
hurumende iyo ndo iri kuondongora zvinhu muno muzimbabwe ndo iri kuomesera vana vezimbabwe kusvikira vaakuenda kuna nasouth africa ikoko
vaenderera mberi vachiti vanhu vakatotanga kutiza munyika sarudzo dzisati dzaitwa nekuti vakanga vatoona kuti hapana chainge chichabuda sezvo sarudzo dzagara dziine mutauro makoro ose pavanhu vakaenda kusouth africa zvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 26% vaive vanhukadzi vane makore ari pakati pemakumi maviri nematanhatu nemakore makumi matatu nemashanu zvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana kana kuti 28% zvevanhu vakabuda munyika zvachose nekuda kwemamiriro ezveupfuma yo akaita manyama amire nerongo zvichienda kuBotswana vaive vanhurume vane makore makumi maviri nematatu kusvika pamakumi matatu nemashanu gwaro iri rinoti zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 35% zvevanhu ava zvaironga kunoshanda chero basa ramuka kusanganisira kufudza mombe kushanda mumapurazi zvisinei nekuti vakadzidza kusvika kuyunivhesiti Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika zviuru zana nemakumi masere zvakatarisana nekudzoserwa kumusha nehurumende yeSouth Africa, sezvo bazi rinoona nezvemukati menyika iyi riri kutsika madziro munyaya yekuwedzera upenyu hwemagwaro aishandiswa nevanhu ava ayo aizivikanwa nerekuti maZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Asi vambofana vanoti kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuSouth Africa neBotswana, zvizvarwa zveZimbabwe zvisangoramba zvinoedza noto kunyika idzi.
Takati alright, hatingagarika tichifa, ngatiendewo kwazviri nani kokunana South Africa ikoko nekunana Botswana ikoko, vaakutitandanisa futi. Saka vanenge vachiti toraramira kupi? Toraramira mugungwa here? Tofa here?
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutengesa mushongo wamakonzo nemapete mumigwagwa yeguta reFrancistown vaThomas Mverechena vatsigira mashoko avambofana.
So takaona sekuti tituye kuno tokwanisa kuti mhuri yedu inokwanisa kurarama. Of course tisingawani yedu zvakawanda, but zvekuti mhuri yedu idye nekupfeka nekurarama.
Vakudzai moyo avo vakatora passport yavo musi wa3 Nyamavhuvhu gore rino mushure mekurasikirwa nebasa ravo pamumwe mugodhi unochera goridhe pedyo neguta reBhindura, vanoti vakaona kuti hapana chekugarira muZimbabwe.
Ramangwana rezvizvarwa zveZimbabwe hationi rakamira zvakanaka, nekuti tatakatarisira gore rinoiri kuti pakaitwa maelection zvinhu zvichafamba zvakanaka, tikaona zvisina kufamba zvakanaka. Saka hationi ramangwana reZimbabwe rakamira zvichimira zvakanaka.
Asi vachitaura kuUnited Nations General Assembly, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndiyo nyika ine upfumi huri kukwira zvakanyanya mudunhu resadi kwemakore matatu adarika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti huori nekutonga nedemo ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanhukadzi vari mumabhizimusi akasiyana siyana vapedza zvidzidzo zvavo zvekuwandudza ruzivo rwavo rwemabhizimusi pasi pechirongwa cheAcademy of Women Entrepreneurs chinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Vamwe vavo vachiwana mibayiro inosanganisira mari yekuwandudza mabhizimusi aya. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pange paine mfaro mukuru paAmerican Space pachikoro cheNust muguta reUlawayo nhasi, apo madzimai makumi matatu nevasere vapiwa magwaro avo ekupedza zvidzidzo zvebhizimisi. Amai Rebecca Archer Napier, mumwe wevanoona nezvekutyidzana pamuzinda weAmerica, vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa chirongwa ichi icho chinoitwa mukati mevhiki nhanhatu. Vatiwo Zimbabwe ine upfumi hunobva muzviwanikwa zvakasiyana siyana uye zvakakosha kuti vanhukadzi vave mubhizimisi.
One of the great things about women entrepreneurs is they are helpful, they reinvest the money in their communities, in their families. All of the women who are participating here, they support each other throughout their coursework, they helped each other get through the classes, they shared their experiences.
Chine chino chikuru chakatakira kuve nemadzimai mubhizinesi ndechekuti vanobatsira nekusima munharaunda mavanogara mari yavanowana kubhizinesi uye kuchengetedza mhuri dzavo. Vakadzi vose vanga vari muchirongwa ichi vanga vachibatsirana chose muzvidzidzo zvavo zvose uye vachipangana mazano kubva muruzivo rwemumwe nemumwe wavo.
Pakati pevakadzi ava pane vaviri vawaniswa mibayiro yekuti vatenge zvekudya uye vamwe vaviri vapiwa mibayiro yechiyero chimwe chete chemadhora ekuAmerica pamunhu. Amai Patience Kasere vekuHange ava nebhizimisi rinonzi Battery Equip nemumwe wevawana mubayiro. Muimbi ane mukurumbira munyika Tariro Chaniwa, anozivikanwa nekuti Tariro negitare, ndomumwe akapindawo muchirongwa ichi uye anoti akadzidza zvakawanda.
Tani Kushanda Lilai. The Harper's of Apply for the Academy of Women Entrepreneurs. Our initiatives are supposed to be the resource business, and we retail, no, it's all about business, but so with them, with them enterprises. This world should be our city, Chichande, Walakanaka Mumazi. That one was a program, Yakan Bazaar, Putin, Putin, the Kasana, the Lambo, and Loyal Fans, and we are not in. We can have some of the other names, and now the two in the last of the industry.
Zvare Patience Ziramba vakapinda muchirongwa chaMandela Washington Fellowship mugore ra 2022 vane bhizinesi ravo rekutsikisa mabhuku ndemumwe weavo vange vachidzidzisa vakadzi vange vari muchirongwa ichi vachishanda pasi pesangano rePlus One Point. Vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Chirongwa cheawe chinobatsira kudzidzisa vana muzvina bhizimisi vechikadzi nzira dzekuwana nadzo mari yekuvandudza mabhizimisi avo kubva kumabhanga, mamwe makambani kana masangano anobatsira munyaya iyi, kusanganisira sangano reUnited States African Development Foundation iro rinobatsira kusimudzira mabhizimisi evanhukadzi madiki. Vakadzi vapiwa magwaro avo nhasi ndevamwe vezana vakasarudzwa kuti vapinde muchirongwa ichi gore rino kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, uye chirongwa ichi chakatanga mugore ra2020. Muzinda weAmerica wakasina mari inosvika zviuru makumi mana nezvinomwe $47,000 muchirongwa chegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Wandu hewe chidiki variku itashe ungo chani, unonzi ne variku ziwa shiriku itika uriku kwira, izo shinonza avisi kufadza wakawanda munyika. Asima sangana anu mirira ungo chani, anu tu wandu unoratiza uti ungo chani, zawa kukwanisa kumirira kwa zero zazo. Tobias Mudzingwa, anu tipanya enu tevera.
Mumwe muimbi wechidiki ane mukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe, anoti achakendengi kuti vanhu vanotiipa musoro pekuva ungo chani kwake.
Kunyange kustudio kwa ndino ita kuna gazira manzi yangu, wano ziziwa wati njizu zandiri. Uya wanisoro pozika na wanisaruda. Asi ndino da kuita wekutanga kusobuda upache na kurushu nchido Zimbabwe. Kunyanya kune wano teira manzi yangu. Kutiwa zive zandiri cha iso nekuti mazuano shave kutaurika kudarika kari.
Mumwe mubereke anogaramu Highfields Muarare, ada kudai dzwanere kuti Mai Kuku, anoti ane mwanasikana ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana.
Ini ndakazoita kunzwe nemakuwa muraini. Vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara. Handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro. Asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake kutaura mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete zvainge zvisiri zvega. Ndakamboedza kurova nekutsiura sapana chazvikabatsira.
Mudzimai anogara muMbare muHarare, amai Emilia Sandurwa, vanoti kana munharaunda mavo vawanda vechidiki vari kuita zveungo chani.
Unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana. Mumakore adarika taingoona vashoma chete, asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ungo chani munharaunda dzatirigara.
Mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield muHarare, Obei Mahachi, anoti chingo chani chinonzi chine mari, naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwana upfuma.
Mukuona chingoma mukutaura kwazvo va zvinenge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kana kuti mukadzi iwe uri mukadzi unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye. Saka mukuona kwangu nemaomero aita zvinhu muZimbabwe, uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari naye.
Asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe, reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls, Tanatswa Gumbo, anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri.
Chakonzera kuti vanhu verudzoro vaonekere kuvandutswa kwezivo kwaisambovheko kare, uye kutsigira kwekodzero dzevanhu kwaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari kunze kwekunyara nekutya kushoropodzwa.
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema, Mbuya Muchadura, vanoti havawirirani neungo chani wavatiwo watekeshera munyika.
Chakonzeresa kuti vana vaite ungo chani inungo kuda zvinhu zvemahara. Asi muno muZimbabwe hatitenderi, pachivanhu chedu hazvibvumidzwe. Saka tinoti isusu pasine ungo chani vanhu ngavarorana.
Asi mufundisi pa Theological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, vanoti vana vane ungochani havadi kuraswa.
Some guys we ma church. Tinofanira kutorawo mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka. Munhu wese anokanganisa sekutaurwa kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti i homosexual. But azvirevi kuti ndagamuchira homosexual wake waanenge achiita iwo.
Mukuru wesangano rinopa veruzhinji kusanganisira ngochani, zvikwanisiro zvepabonde, Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe, Amai Primrose Matambanadzo, vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde.
Makatarisa mumaguidelines eMinistry of Health. Varimo lesbian, gay, bisexual, transgender community irimo mumaguidelines vaya kuti makey populations are. Ari fanjodzi huru yekubatira utachiwana hweHIV. Isusu ndo atinotarisa tikatatopa maservice iwayo.
Sangano rinoona nezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese, Redevelopment and Cooperation, rinoti mugore ra2019 munyika maive nengochani dzinogona kusvika zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10%. Kunyange hazvo ngochani dziri kunzi dziri kuwanda munyika, mitemo iripo pari zvino haitenderi kuroorana kwengochani idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zoleka Mandela, muzukuru wegamba rekurwira rusununguko muSouth Africa, vaNelson Mandela, ashaya nhasi nechirwere chegomarara. Anga aine makore 43 ekuberekwa kana kuti 43. Zoleka aive munyori wemabhuku uye mwana wamushakabvu Zindli Mandela, vaive mwanasikana wava Mandela. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasere kusanganisira vana vana vakafa kuCape Town muSouth Africa mushure memafasha memvura akakanganisa tambo dzemagetsi zvakapa kuti vagwinwe. Izvi zvakaitika munzvimbo dzinogara varombo vakawanda muguta iri. Vanhu vana vakafa kuDriftsend uye vana ava vakafa kuCliffontaine. Vanhu vakawanda munzvimbo iyi vanonzi havana magetsi, zvinopa kuti vangoita zvokubatanidza tambo zvisiri pamutemo zvinozovapinza munjodzi. Mvura inonzi yanga ichinaya kuCape Town kwemazuva matatu akatevedzana. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica, Valoid Austin, nhasi varumbidza Kenya nekudyidzana kwayo nenyika yavo zvikuru munyaya dzechiuto. Vataura izvi pavasangana nemauto eAmerica neeKenya anogara paCamp Simba kuManda Bay muKenya. Nyika mbiri idzi dzakanyorerana chibvumirano chemakore 5 nezuro chekuita mushandira pamwe kurwisa vanopfurikidza mwero. America iri kubatsira nyika dzemuAfrica kurwisa vezvikwata zvakaita seAl-Shabaab, Al-Qaeda, ISIS neBoko Haram. Apo mwaka wekurima watanga, vamwe varimi vari kuchema nemitengo yavanoti iri kutengeswa nayo zvikwanisiro zvinosanganisira mbeu yechibage nefotereza. Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mutengo wembeu yechibage uri pakati pemadhora ekuAmerica 60 nemasere kuenda pamadhora 100 ekuAmerica patsapo inorema makirogiramu 25 kana kuti 25 kilograms, kuchitiwo tsaga refotereza yepamusoro kana kuti AN rinorema makirogiramu 50 kana kuti 50 kilograms riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pe30 nemasere kusvika kumadhora 60. Mumwe murimi wekwamurehwo asina kuda kudomwa nezita anoti kukwira kwemitengo yezvikwanisiro uku kuri kukanganisa varimi vakawanda kusanganisirawo naiye.
Kana uchirima chekuti uridya pamba zvinogona kukwanisika, asi kuti uzoti uda kuti kutengesa hazvikwanisiki zvachose. Dai hurumende yakwanisa kuti maprize ati dzikei uye tikazoita kutengeso zvinhu zvemumunda zvotengwa nemari yekuti inofadza murimi adzorere pakurima zvakare.
Mumwe murimi akagariswa patsva kuMashonaland West vazivanai Shumba vanoti ivo zvavo vakanga vachenjera setsenzi inogara yatema. Vashumba vanoti vakabva vangotenga zvikwanisiro zvavo pavakatengesa zvirimwa zvavo zvemwaka wapera.
Isusu mazienda kutengera kumuchengi kwa chikoviti maofareta vakandoa tumishandisa zviri zvinani.
Mumwe murimi ari kuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central vaAndrew Gwara vatiwo vaita gadziriro yekurima asi mitengo yefotereza nembeu kunyange hazvo yakaderera pane gore rapera ichiri pamusoro kune vakawanda nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vefodya vakatotanga kudyara kare uye varimi vedzimwe mbesa vakawanda vakatogadzirirawo minda yavo vachingomirira kuturuka kwemvura asi gadziriro iyi inogona kushaya basa nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvinokwana.
Vazhinji varimi vanga vatengawo havo zvekurimisa zvakaita samainputs zvisanganisira mbeu namafertilizer asi vazhinji vari kukundikana pamusana pekudhura kuri kuita mbeu nemafertilizer iwayo. Tikatarisawo zvekare fuel iri kuramba ichikwira mutengo wayo zviri kuita kuti zvikanganise varimi panyaya dzekugadzirira idzi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti nyaya yekubatsirwa nemari kwevarimi yakakosha zvikuru sezvo kurima uri musimboti kwete muZimbabwe chete asi kuti wenyika dzepasi rose.
Hurumende inofanira kuplay a part butwo zvakare private sector especially mabhanga nemamwe mainstitutions ehurumende anoprovide support kuvarimi anofanira kuplay a part. Tine varimi vamwe vechikuru vanogona kuenda kumabhanga kunowana maloans ekuti vange vachifinance a production. Then of course tinowo vamwe varimi vechidiki vanenge vasina mikana yekunge vachiwana mari kumabhanga uye vasinawo mari kunge vachizvifinansa. Normally ivavo vanenge vachifanira kubatsirwawo nehurumende through mavarious subsidy programs hurumende.
Dr. Chitambara vanoti kugadzirisa matambudziko anosangana nevarimi ndiyo chete nzira inokwanisa kupedza dambudziko iri mwaka nemwaka asi vachiti kuderedza mitengo yezvikwanisiro hakushande.
But chinogona kuitwa ndechekuti hurumende ibatsire sivo vanogadzira mafertilizer vemuno nesupport kuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro mainputs ekuti vange vachiita basa.
Semuenzaniso murimi wechibage anonzi anoda mbeu inorema makirogiramu 25 pahekta yoga yoga kana kuti makirogiramu 10 paeka. Kana mvura yakanaya zvakanaka hekita yoga yoga inotarisirwa kuburitsa tani imwe chete yechibage iyo inorema zviuru zvemakirogiramu kana kuti matsaga 20 echibage. Muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki. Nhasi tiri kutaura nevechidiki vakasarudzwa kuti vatungamire mumakanzuru uye kupinda mudare reparamende nezvavari kuvimbisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongwa yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzedu dzanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kubvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Reform Act ichiti chinotyora kodzero dzevana veZimbabwe dzakawanda. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopa basa imwe hama yavo zvakare mudare remakurukota. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga maforo manyoro kunze hwowedzera kubva zvapera sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Taboka Ncube.
Soko isika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 26 Mpandula 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedalela abaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo.
Ukuza kwami lapha ku Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami yi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Abesifazana kobulawayo abaphose bafika amachuma amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs.
Indawo eziningi sizaba ne-normal to the non-normal thing okukhangele khona ukuthi izinga liyabe lilifitshana than what we usually experience in most areas.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomumo womkhathi ole Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelela ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedalela abaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo. Umnangagwa azise njalo ukuthi uDr. Martin Rushwaya oyisinini sakhe nguye osengunobhala omkhulu wedale ucabinet secretary. URushwaya uthethe isikhundla esika-Dr. Meshack Sibanda obekiso kusukisela ngombuso wayengumongameli Robert Mkabe. Abesifazane kobulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olukhokelwa nguhulumende weMelika olibizwa ngokuthi yi-Academy Women Entrepreneurs. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bajabule okumangalisayo abesifazana laba abafundele ukuqhuba amabhizimusi ashiyeneyo abathole izithupha zabo eNational University of Science and Technology American Space. Uhlelo lolu lusekelwa libhanga leCAPS levinkili lePick and Pay. Unkosikazi Sifiso Akbeto Roka okubhizimusi lokufuya imbuzi ongomunye wabathole isithupha ubonga imfundiso lomvuzo wemali ayithole kulolu hlelo.
Imfundiso leyi isimfundise okunengi kakhulu. Sengikwazi ukuthi uma ngiqhelisa ibhizimusi yami ngingayiqhelisa njani lokubana ukuba uncedo kwabanye omama loba nguphi omunye umuntu ongabe efisa laye ukungena kuleli uhlelo lokufuya imbuzi. Sesikwazi ukuthi singafundisa njani abanye, sisebenze njani labanye ukuze amabhizinisi ethu akhule.
Unkosikazi Sithabile Ndowu odabuka eBeitbridge ezansi eMandebeleni okubhizimusi yokwakha uncoma uhlelo lwe-awe.
Right, even Berizosis has been operating for the past 12 years. Iyikampani eyenza i-construction. Ukuza kwami lapha ku-Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami yi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Osakhulayo ongene kuhlelo lwe-awe unkosazana Musa Wenkosi Moyo uthi ubhizimusi lwezebulenjini.
Ungena kule training kuzanceda kakhulu because khathesi sengikwazi how to run a business. Before bengifuna ukwenza nje nge-general knowledge, but from ama-lessons that we got, from the dream builder, I can now apply them to business. And there are a lot of changes that I will do. So it will benefit me in many ways.
Unkosikazi Siqiniswe Inkosi Mhlanga onebhizimusi lamakolishi uthi sekunamanye amabhizimusi asewasungule ngaphansi kwezemfundo.
Ngicabanga ukuthi uhlelo lolu soluqalisile vele ukungceda ukuthi kungenze ngananzeleli izinto eziningi kade ngingazisebenzisi. Like ngikhangela izinto kumanagement ekumanageni izinto zami khathesi sengikwanisa ukuthi ngimanage then lokuthi nginanzelele nje ukuthi kulamanye ama-streams of income akhona kubhizinesi yami eyi-one ebengikade ngiyiyenza angangenza ukuthi ngikwanisa ukuthi lami ngikhule.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu osebenzelana lohulumende weMelika ukufundisa ezamabhizimusi ngaphansi kwe-awe uthi lo nyaka bafundise abantu abalikhulu.
This year sitrain abantu abangu-100 but since we started in 2019 we've trained 400 women eZimbabwe.
Omama bayathola ulwazi lokukhulisa amabhizimusi abo. Omama bayathola ulwazi lokuthi bangenza njani imali ngoba uyathola ukuthi omama abaningi bayabebe lamabhizimusi kodwa bengenzi imali. So ku-awe siyabafundisa ukuthi imali bangayenza njani, kuyini abangakwenza ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo engadale ngamabhizinisi amancane kodwa bengamabhizinisi amakhulu.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo esigodlweni seMelika unkosikazi Rebecca Archer Nepa okuhofisi ye-USA Public Diplomacy Section uchaza injongo yohlelo lwe-Academy Women Entrepreneurs.
We invested about 40, you know, between $30,000 and $45,000 for the local the women. We had seed funding of $1,000 for 6 of the participants so they could get practice in pitching and developing slide decks showing how their business is worth investing in. So we provided some small seed funding to give them a practice and maybe a little bit of a bump for their small businesses.
Imfundiso yamabhizimusi ephiwa abesifazana ngaphansi kwe-Academy Women Entrepreneurs luqhutshwa yinhlanganiso ye-Pace on Point besekelwa luncedo lwemali evela kuhulumende weMelika. Ngomnyaka ozayo isimemezelo sokudinga abafisa ukufunda ngezamabhizimusi siyamenyezelwa ngombimbitho womnyaka ozayo. Lo nyaka abenelise ukungena kulolu hlelo bangamachumi amathathu lasificaminwemibili kobulawayo. Abathathu babo bathole umvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-$1,000 ngamunye yokuncedisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelele ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Luthi njalo lonyaka leli zulu lelakho ukuba ngelikazamcolo kanye lolaka lwezavunguzane. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lengcwethi ehlola ezomumo womkhathi umnumzana James Nkoma osebenzela lolu hlangothi olwe-Meteorological Services Department.
Lonyaka masikhangele inyuka yomkhathi sikhangele ukuthi iy'ndawo eziningi sizaba ne-normal to below normal rain okukhangele khona ukuthi izulu liyabe lilutshwana than what we usually experience in most areas especially endaweni ezinjengabo Matabeleland North as well as northern parts of Midland just to the north of Matabeleland South. Those areas kind of low but below normal to normal rain.
Izulu leli sikhelele ukuthi liza kuba liqala ukuna nini?
So izulu lizaqala kubo Matabeleland South. The other areas ezinjengabo Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central, delay late onset. Oh, that is coming out from end of November
December, that's when we expect their first rain to set in. But for Indaw, everything about much south, Mashingo and parts of much north, the earlier onset, where we expect the first little rain to start trickling in from end of October into early November. And the rest of the areas will even get as late as in December, that's when we expect some of the onset into early January.
Sikhalele ukuthi izulu liza kuba lisina kuze kufike iphi inyanga, kungaba lokuphangisa ukuthi liphele yini?
Endaweni ezinjengaboMashingo, Bayfridge, Gwanda area, izulu lijayele ukuphela masinyane as compared to indawo ezinjengaboMashonaland East, lapho izulu eliphuze ukuqalisa and ukuphela. So each area has got its own position now. So sizabe lokhu sikhangeleni momkhathi sitshele update ukuthi lo nyaka or this kind of type of month or this period, this is what we're expecting.
Lo ube ngumnumzana James Ngoma owe Meteorological Services Department ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lomqondisi ohlangothi lwezokulima olwe AgriTech eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ekulungiseleleni kwethu singabalimi, okokuqala kumele sibone ukuthi ekulimeni kwethu indlela esizilandelayo ngezivuna amanzi ziwagcina emhlabathini ukuze isilimo sethu sinedakale nesikhathi izulu lingekho. Okwesibili, sikhuthaze njalo ukuthi kusetshenziswe izindlela ezinjengezokwembesa umhlabathi ngamahlanga, ngamahlamvu, ngotshani, esikuthi yi-mulching ngesikhiwa, okwehlisa izinga lokuphephuka komdaka emasimini.
Yiziphi izilimo elizikhuthazayo ukuthi zilinywe ngabalimi lonyaka njengoba izulu lililutshwane?
Izilimo esizikhethayo kokuqala, akube izilimo ezimelana lezulu elilutshwana, ezimelana lesomiso phakathi komnyaka esikuthi ngama-mid-season. Lokho kukhomba-ke ukuthi silime izilimo esinjengesamabele, isilimo esinjengesenyawuthi, ngoba lezi zilimo impande ziyatshona ziye phansi, ukuthi ziyasiza nxa ilanga lichisile, aziphangi zitshe, aziphangi zifuke njengesilimo somuntu. Ezinye njalo ezimelana ngcono lokulutshwana bezulu ngobheka ilanga, i-sunflower, indumba zethu zesintu omaqutha labana, yibo labo abangani bayamelana lokoma. Kuzokushithi isilimo esinjengochinda laso siyamelana lokoma. Okunye esikukhuthazayo ukuthi isilimo sakho ukuze sikuphi isivuno kumele sibe singesiphilileyo. Siphilile kunjalo nje sidinga ukuthi yelapha umhlabathi wakho, yelapha umhlabathi wakho ubone ukuthi isilimo sakho sikhula sihlakaniphile ukuze simelane lokuhlukuluzeka ngenxa yokuswelakala kobumanzi okwaneleyo. Kumele siqine njalo ekunqobeni ukhula, ngoba ukhula ngolunye lwezifo eziphungula ukuzuza kwethu emasimini. Yizo izinto esikhuthaza ukuthi abalimi abaziqapheli.
Sikhangela isikhathi sokulima, abalimi lingabakhuthaza ukuthi beqale ukulima nini?
Asilungiseleleni izulu lifike kulenye indima olakho ukuthi uyihlanyele ngezulu lokuqala. Indima yakho ungahlanyeli amasimu wonke ukuthi siqede, kodwa singaba le ndima yokuqala, sibe le ndima yesibili, indima yesithathu esikuthi ngesilungu yi-staggered planting. Kuyancedisa ukuthi nxa izulu lithe labaleka, enye indima ingasila, enye layo kwesinye isikhathi ibisisehluleka ukuthi ivuthwe. Kungaba le nhlanhla ziyavuthwa zonke. Ngakho ngamanye amacebo esiwabonisa abalimi ekulungiseleleni ukulima ngomnyaka kukhangele ukuthi izulu libitshwayo. Abanye abalimi bamelela ukuthi balime ngenkali ngoba bheni izulu selithewule. Kuqakathekile ukuthi umlimi nxa eza kwenza khonokho sabone ukuthi inkabi zakhe obabheni laba abazadonsa ikhuba baqinile ukuthi ngabe kufika isikhathi somsebenzi basesimeni sokusebenza. Okutsho ukuthi umlimi kuyabe kumele abone ukuthi izifuyo zakhe ziyathola amanzi, ziyathola ukudla kokuncedisa ngoba emadlelweni ukudla sokuphansi kwezinye indawo nemililo le ekhona sokwakha sokudinga ukuthi izifuyo zincedise.
Lo ube ngumnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi ohlangothi lwezokulima ole Agritech eMathabeleland North. Umnumzana Dumisani Nyoni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration bathi kwangena abantu abaningi ukwedlula abaphumayo ngenyanga yoNcwabakazi, ngenyanga ilizwe elaqhuba khona ukhetho. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Inhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, isanda kwethula ugwalo olumumethe inombolo zabantu abangena baphuma elizweni ngenyanga kaNcwabakazi. Le nyanga ilizwe elikade lilungiselela ukhetho luqhutshwe mhlaka 23 Ncwabakazi, lapho ibandla elezana u-PF linqobe khona, noma nje bekulokukhonona ukuthi alubanjwanga ngendlela eqondileyo. Isikhulumi se-IOM, unkosikazi Fatsaye Nyamande Phangeti, utshele iStudio 7 ukuthi kube lokuqoka kwenani labantu abangene elizweni.
In August 2023, IOM interviewed 3,363 migrants across.
Ngenyanga kaNcwabakazi kungene njalo kwaphuma elizweni abantu abayi 52,184. Lokhu kutshengisa ukuqonga kwenani leli ngokulitshumi lanhlanu ekhulwini uma sikhangela lezinye inyanga, njalo inengi ngelikade lingena elizweni kuleliphumayo.
UNyamande Phangeti uthi kulenani elithile elitshengisa ukuthi belingena eZimbabwe ukuyavota, kukanti abanye bebesethekelela izihlobo labangani. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika zayenza imizamo yokuthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe bebuyele ekhaya ukuyavota. UMnumzana Thapelo Ndlovu, unhlanganiso yeBotswana Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi imizamo yabo yaletha umehluko.
I can confidently say yes, said
everyone. Ningatsho ukuthi imizamo yethu yanceda, sakhuluma labanye mathupha, njalo silesiqiniseko sokuthi bahamba bayavota.
Ngokhetho luka-2008 luka-2013, inhlanganiso ezizimele zodwa zaphathisa abanye beZimbabwe ngemali yokuthi babuyele ekhaya besiyavota. Kodwa inhlanganiso ezizimele zodwa bekasenelisanga lo nyaka ukukhipha imali ziqinisa ngemibiko ebikhuthaza ukuthi abantu babuyele ekhaya bayevota. OweZimbabwe uNomzana Ntokozo Thebe uthi abaningi bazama ukuvota phambilini kodwa kuzange kubalethele untshintsho.
Abaningi sihambile kuyajikela ukuzama ukuvota. Nasithi ukuzama kuyisizathu sokuthi sesilesikhathi sivota, kodwa ekuvoteni kwethu kuyamangalisa ngoba noma ethi sivota kodwa isimanga kufuna sokufanana lomuntu ongazanga waphuma wayavota.
Ingwalo ezikhitshwa ngenyanga zonke i-IOM zitshengisa ukuthi abantu baphuma ukudlula abangenayo, kodwa uNcwabakazi kwangena abaningi abadlula abaphumayo. Iningi elangena elizweni lalulibhekise esigodlweni iHarare, kukanti ababephuma elizweni babesuka emangweni wangezansi kwelemaNdebeleni lulubhekise South Africa kumbe kwele Botswana. Iningi kungxenye yamakhulu amathumi amathathu elaphuma elizweni ngoNcwabakazi lalulibhekise kule South Africa, kukanti abanye babesiya eZambia. Ele Botswana selingelesithathu kuluhlu lwendawo lapho abaphuma elizweni abalubhekisa khona. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Abakunhlanganiso ye-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi liyanda inani labantu abathandanayo bebulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza uNkulunkulu lelizweni lonke jikelele. Ababalisi, abafundisi, labalandela amasiko labanye bathi bakhathazekile kakhulu ngalokhu, kubika uTobias Mutsingwa.
Abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. IGirls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela hatshi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela nguJames Zikali othandana lomunye owesilisa.
Ngineminyaka 24 indaba yami ngiqalisela back then ngikhule nginemizi ethiyane labanye. Sizange sifuna abantu bele esilisa but asosizathu sokuthi ngazisa kodwa ke ngumuntu ozele enjalo ezindami ngokubonakala kwami asokuzithi ngumuntu wesifazane ngowesilisa kodwa ke ezinda yithi kuyinto ehlambazwayo.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziwa ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezinsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungazi ukuthi njengamso inkazana aqede ngithanele enye inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelise ukuhamba emgwaqweni sikhululekile loba nje besakhona belokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
UThanatswa Gumbo, isikhulumeli senhlanganiso seGirls, uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility, leading to increased awareness.
Abaningi sebelolwazi olujulileyo olubanisa ukuba kwazi imithetho yelizwe abawenza ngayo osekwenza ukuthi baziphumele mgceke ukuba babaningaphi ozululaye kukhanya sekwamukela ukuthi abantu bayatshiyana.
Unkosikazi Virginia Magigwana yisakhamuzi sempophoma koBulawayo yena-ke uthi liqiniso ukuthi sebebaningi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izitabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona yabona budongisisi uhambelani khona yikho khona lokho lama ngisazwisisa ukuthi kanti kwenzakalani waye abantu abatha sengathiwa bayathatheka ngakho kakhulu nangokwami ukuthi ngumkristu so ubutabane angibusapoti solo utabane semphunga ubona all over lapha laphayana sengathiwa yistayile ayi.
Umqoqi Ncube ohlala koBulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga, kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nga umamakho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe akutsho ukuthi khona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nga ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare. Inguto Pais Mutingwa.
Liyaqhubeka ligugudeka idola leZimbabwe ebelingani liyaqina ngesikhathi sokhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ibhanga elikhulu lelizwe libike ukuba selimise ukuphela amandla kwemali yelizwe ngendlela ezithiyeneyo kodwa kukhanya kwamanje selisiwa isisindo nsuku zonke. Namuhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngaweZimbabwe aphezu kwenkulungwane ezinhlanu i-5170 RTGS emkambo kahulumende kuthi emkambo wensitha lithengwa ngenkulungwane eziyisikhombisa i-7000 RTGS. Abantu bathi lokho okwenza ukuba bephile nzima emaphandleni. Abantu labo bathi sekubasinda ukuphanda impilo ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Mnumzana Jeffrey Chuma, umhlali wako Chimela, Echolocho, esabeleni semathebeleni North, utshele uGibbs Dube oStudio 7 ukuthi sebephila nzima.
Ngilapha kuJimela handa uChief Mathupula. Lapha imvula zabambeki sesikwaba nje lokhetho noma ngelithi ngaphaki iphosisi ngebitshana but isingoba lokhetho imvula zabambeki makhana vele zitho lapha izinkwa vele kazangeneki ngoba ukuthi isinkwa sesinye nge-22 randi isinkwa sesinye ngamntwana onemuli vele ukudla vele hayi hayi bo sekubeka vele emakhoneni asikhulu ngento ezinjengezishebo lezonyama ukuthi azakhe imizimba kuya ngengembhidele lemakhaya imfushwa nabanye nje abanezingadi nje khona okunje okungama-vegetable njengojabo somwelia kuyadeka nje khona okunje ukuthi imali ekhavile kayisebenzi kakhulu yakhetholotho vele kabayazi kumbe yini total vele abayazi sebenzi irandi irandi yakhona ngilibe yalivela khona le-South Africa siphothelwa nje ngabantwana yimpilo nje sesiphila ngayo yeye ukuphila kuba nzima kakhulu ukuthi okunye nje kweminye imizivele nje okuphilwa ngamafewu two ukuthi lezulu vele kalinanga kuhle kwangena ngokuthi lotho azinyoni hhayi ngathi avele zakhulule masimina abantu vele abathephanga lutho hhayi impilo enzima impilo enzima sibili lapha kujimila lapha ngalo ukuthi vele sizaphephela kuphi ukuthi manje bakhona nje amaqina nje abakekey uyante nje bayazama nje ukuthi nyebethi push bezizame lathi bakithi sibone nje kokuphila hhayi hayi impilo enzima sibili tembo sithembayo hhayi hayi siyahawule lapha kujimila
ye manje vele niphila ngani nxa kunjalo Hlumo
abanye nje bayakhwela besiye eguvini sasesawona umviyo uviyo lani uthanjiswe ukuthi ungathaniswa nje beyuphesaphese abantu esiyo nje bezibaza ngawo kumbe ngithi vele sokudliwa kanye vele ngelanga so impilo hayi vele inzima kakhulu mthembe sithembayo
ye singathi-ke abatsha bangaphi kathesi basikhonapho kumbe bayigoli kumbe abasayile egoli kumbe ebhuswana
ubathola nje ezitolo emathareni edawo yokuthiaba lokuthiwa yintengo leyo kodwa abatholi ishanza bayahamba egoli but uzuze ukulondeleamathare ukuthi bengaye egoli le mpenzi yakhona kayiseko ufika ngane sebephengo sebedifiliwe sokuyilokhu lalokuhlana sezama ukuziphilisa hayi impilo yakhona vele inzima kakhulu lapha etsholothola inzima sizivele kayithambanga
ye khuluma labantu ekugcineni kwalapho ngathini nxa ungakhuluma lozulu
ya ukhuluma nje nabantu ukuthi bakithi ngakuthi abantwana basilalela beziphathise azelezo zingadi sizaphosa singena ama-10 randi wanawo nje esiwatholayo lokunye nje okuninginengi lozulu nje jikelele mina ngigqugquzela ukuthi hhayi abantu abazibonele vele nje beziphandele kalokhu nje amanzi ekhona ugwayo useduzane abantu bele nje babadingela nje impilo ngoba ngaphandle kwalokho vele hhayi akula ndlela vele ongaphila ngayo babamthembo lapha elokuzeni etholotho vele kunzima sibili kunzima sibili vele hhayi vele akubambeki akubambeki ulutho sibili ngigqugquzela nje ukuthi abantu nje abazame nje ukuthi benze ama-coparate bebelima nje besithengisela nje awomatamatisi imbhidana leyo abanje akunjenikwaza nokuthi bedingana leyenziyo nje abakhona abanye abayithengayo lapha ebheni lokuthi nekunokuziwa yona ngibona nikho nje okungaza ukuthi abantu bephile angibonge kunikezo sibili leli thuba ukuthi nami ngitho ngalolu daba
lo ngumnumzana Jeffrey Chuma isakhamuzi seJimila eCholocho esabeleni samathebeleni North obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube oweStudio 7. Kulive Talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sikhangela abatsha baseZimbabwe abanelise ukungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe ngemva kokhetho lwenyanga edluleyo ekaNcwabakazi. Singake ehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Masamlangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet. Abesifazana abakubulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.